Opinda haram komana?
Vachitaura kuzvuru zvevanhu zvaungana panhandare yerudhaka mumarondera kumusangano webato ravo wekutsvaga rutsigiro, vachamisa vati bato ravo harisi kuzobvuma kuti nhengo dzaro 12 dzekubulawayo dzakanzi nematare hadzichakwanisi kukwikwidza kuva vamiriri veparamende dzitadze kuenderera mberi nekukwikwidza.
Hatisi kuzobvuma nyaya kutiita hatiteheri sadza mutekweka. Haungatori 12 masits anofanira kukondestwa. Munangagwa neZANU-PF havana kumbowina maelections kubva patakaita opposition munyika muno muBulawayo. Vari kufunga kuti vanogona kunovhoterwa necourt. Wopinza ana Mutuli vasina kukondeswa. Hatisi kuzobvuma zvakadaro. Munhu wese anofanira kusarudzwa nemacitizens. Munowirane here?
Vashorawo kutadziswa kwavasevhia kasukuere kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika.
Don't eliminate a candidate through the courts. Ane mvumo yekukondesta. Ene ngangi zadeka sukwera akangopinda. Ndoziva kuti panamba 1 maichota mukoma. Panamba 2 hapana munhu. Panamba 3 hapana munhu. Panamba 4 kasukwera. Panamba 5 hapana munhu.
Asi vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvekubudiswa kumashoko muZANU-PF vafarai marapira vanoti havapindiri pane zvinenge zvichiitika kumatare.
Chokutanga chatoda kuti vanhu vazive ndechokuti isu seZANU-PF hatina chokuita nezvetsi uyezve hatina chokuita namatare enyika. Matare enyika anozvimiririra ari under donho rejudiciary. Judiciary iri independent, zvake iri independent.
Vachamisa vati kune vakuru vemuZANU-PF vakawanda vari kuvabata vachiti vachavavhotera nekuti havasi kufadzwa neutungamiriri hwavamunangagwa. Vaendererawo mberi vakati kana vakakunda musarudzo vachaita kuti Zimbabwe ive nyika inoerera huchi nemukaka, kungava munyaya dzedzidzo, dzeutano, dzemaindastiri kana kuti dzezvematongerwo enyika. Mumwe womugari wemumarondera vada kuzikanwa sekuti Maisandi vati bato reZANU-PF rakundikana kutonga nyika, naizvozvo ruzhinji runofanira kubvisa bato iri muutongi.
Marosa akangofa mapotozo izvozvo. Kana vashandi vacho havabati kuzvakanaka, zvikoro zvadhura. Nevachamisa vapinda zvipemirwa shuga.
Mashoko aya atsinirwa navaGodfrey Karembera vanozikanwa nevazhinji samadzibaba veshanduko vanobva kuguruve.
Musi wa23 August tingokurudzira munhu wese tingaende kunonovhotera pana President Advocate Jason Chamisa. Tibvise nhubu idzi nharadada idzi mbavha mondi dzatitatsanyika kuenda mberi. Hatina kwatinoenda kana tichitongwa nemadhara.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaYoungstone Dzikiti vapawo maonero avo pamusoro pekutsvaka rutsigiro kwaitwa nhasi nebato reCCC pamwe nereZANU-PF.
Ndichitanga kutaura nezvataurwa navachamisa, hapana munhu asiri kuda kuti nyika ino inge ichienda kumberi. Mashoko anogamuchirika kunyanya kune vechidiki nekuti tisu tisatamboona upenyu hwakanaka. Ndochiuya kune zvataurwa nemukuru weZANU vamunangagwa. Vamunangagwa vangangoti hanzi havasi kumbotaura zvakawanda nekuti mabasa vakabata kubva 2018 kusvika nhasi ndo ari kuzvitaurira pachezvavo. Asi indoona sekunge vamunangagwa vasiri kunyatsotaura chokwadi nekuti kubva pari zvinhu zvose zvavakapromisa vanhu 2018 zvishoma-shoma zvavakangokwanisa kuita.
Sarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.